Taita olazi mpapo omu ushe ndaipu kwa wama zangu Tino mkamchira ya mchirongwa chedu Chewe chidiki ushe lo The Connection Nilami Mike Hove. Today is Tuesday mshaka 19, 2019 Tuesday the 19th of March 2019 I'm your host mpapo omu ushe Mike Hove. Alright, hama zangu Zimbabwe omuhle tinomgamuchira imichirongwa The Connection muine ni Mike Hove. Welcome Zimbabwe omuhle. I welcome you all to Studio 7's Youth Forum. Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. What namhlanje the program is not just related to abantu abasakhulayo, it's related to everyone. Ngenxa to the topic of discussion tonight is something that's affecting mainly the eastern part of Zimbabwe, however the whole country is active, the whole country is affected. Over the past couple of days, we have given coverage to a natural disaster that has stricken Zimbabwe, stricken Mozambique, and of course stricken other countries within the southern African region, Cyclone Idai, which has ravaged the eastern parts of Zimbabwe. Now to help me tackle tonight's discussion, I have, I'm sure early on you saw, a sneak peek of my guest host, Marvelous Mhlanganya Huye.
Well, I feel honored to be on this program tonight. I know I'm not a youth, but I'm very, very excited to be here because this is a very important... and I actually happen to come from the area where this cyclone hit, so it's very close to home. So welcome everybody here on the Youth Show, which I'm co-hosting with Mike Hove. The cyclone, which kicked off in Mozambique on Thursday, the 14th of March, has thus far reportedly claimed over 1,000 lives in Mozambique. This is according to the Mozambican president, Filipe Nyusi. And it moved into Zimbabwe on Saturday, the 16th of March, claiming over what the Zimbabwean authorities say is 98 deaths. 217 are missing and 102 are injured. However, there is a possibility that this number could increase, Mike, because we are continually hearing numbers coming up. You know, some have been marooned, some have not been discovered yet. And we just heard that some bodies were actually swept into Mozambique.
That is correct.
So we're going to be looking at seeing at what is the final count.
However, Zimbabwe Muhle Lamhlanje, President Emmerson Mnangagwa visited Manicaland today alongside Vice President Constantino Gouveia Chiwenga in order to pay his respects and of course assess what is happening on the ground in Manicaland. Let's take a look.
As well as the infrastructure and the grid has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance. We need, and also are going to receive lots of material support from the UAE where I have visited. And other countries like South Africa, Botswana, Namibia, and Angola have indicated that they also want to know what our needs are.
Of course, Zimbabwe Muhle Lumzile uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe's very own president. President Mnangagwa also held a press conference izolo nezuro, during which he offered condolences to the families of those that lost people. And of course, he issued he mentioned that there is a rescue team in line battling to reopen the blocked roads, which of course we're going to show you that of course they have been successful. Matigo.
He further mentioned that that's President Mnangagwa, that the units of defense force have assessed Chimanimani, whereby they were reopening blocked roads so food and safe water medicines could reach the people. Let's take a look. We're seeing there the action, Mike, mm-hmm. that was taking place on the ground in mm-hmm. Chimanimani. And I could hear people speaking in Dau, that's my language, mm-hmm. right there. Just, you know, really marveling at the kind of assistance that they are getting. But obviously, some are saying it's not enough.
Mm-hmm. Aywa, zulukandaba namhlanje limzwile umongameli Emmerson Ndambutso Mnangagwa ubengale eManicaland ekhuluma labantu yena ethi ube bona ukuthi izinto zime njani ngale eManicaland. Kodwa namhlanje kuhlelo sikhangela ukuxoxa lezalane lezimbabwe zonke sifuna ukuzwa kini ukuthi libona njani nangu tropical cyclone Idai hay sephazamisile impilo zabantu ngale eManicaland. So ngenani kuhlelo Zimbabwe omuhle lisitshela ukuthi nina njengezalane zezimbabwe ngenxa yokuthi le ndaba it's not just abantu abaseManicaland who have been affected kodwa izalane zezimbabwe jikelele lapha kwele melika abantu started ama GoFundMe ukuthi bathumezele imali ngale ngikhaya ukuze basize uZulu ngale eManicaland ukuthi bathuthukise ngenxa yokuthi izinto azimanga kuhle. So ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle lisitshele umbono wenu ngodaba olukhona egudwini lamhlanje +12026192077 that's the number to call nxa lifisa ukungena kuhlelo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tiri kutarisa isu dambudziko ratarisana iro nevanhu vari kugara muchimanimani kumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakawanikwa iro dzichibatwa nedutu mpengo inonzi iyo cyclone Idai. Tiri kuona munguva yapfuura vanhu vazhinji vari kunzi vakarasikirwa neupenyu pari zvino tiri kunzwa kuti pane vanhu 98 vakashaya vamwe vawanikwa vachivigwa nasi munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe pari zvino havasati vawanikwa hama dziri kutochema dzichiti havasi kuziva kuti vari kupi pane dzimwe nzvimbo dziri kutotadza kusvikwa asi nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachienda kunzvimbo yekwamutare uye zvekuchimanimani uko vari kuti vari kuda kunoona kuti zvii zvingaitwe nehurumende mukubatsira takaona nezuro mutungamiri weMDC vachishanyawo munzvimbo iyoyi vachionawo kuti zvii zvanga zviri kuitika ikoko uyezve vakawana mukana wekutaura nevamwewo vakatarisana nenjodzi iyi taona zvakare vemauto uyezve vachitungamirwa navachiwenga vachibatsira munzvimbo iyi pane vana vechikoro vanga vakawanikwa ivo vachikukurwa nemvura asi vakawanikwa havo vamwe pane vamwe vakashaya pachikoro apa vamwewo vakazobatsirwa nemasoja kuti vaende ivo kunogara pari nani saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa nhasi tinoona zvakare kuti hurumende dzenyika yakadai seBritain nhasi dzawanikwa idzo dzichipa nyika yeMozambique neMalawi neZimbabwe mari inosvika iyo 6 million pounds tikaona European Union zvakare ichipa iyo 3.5 million euros kuti ishandiswe mukuedza imo kubatsira vanhu vari kusangana nedambudziko iri tinoziva zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzakasiyana siyana zviri kuunganidza mari yekuti itumirwe kumusha neimo mumusha vanhu vari kubatanidza vamwe vane mabrangiti vane chikafu vamwe vari kuya nemvura taona zvakare vaimbi vachibatana taona Japres achibatana nevamwe vaimbi vakasiyana siyana ana soldier love taona namaititi makomi comedian tikaona vamwe vakangosiyana sana rhythm dance hall vakawanda na se colors vakaona vachibatana nakapfupi comedian vachibatana vachiedza ivo kuti vaone kuti vangaite sei mukubatsira imo kuti vanhu vakawanika vachitarisana nedambudziko re hurricane tropical cyclone idai vangabatsirikane sei asi Mike iwe neniwo tine basa rekuita nekuti tirikuona pane magofund me akawanda ari kuvhurwa saka munhu wese ari munyika nevavo vari kunze chero uri muZimbabwe ino ndiye nguva yekuti munhu vawanikwe ivo vachibatanidza musoro pamwe chete vachibatsira vakasangana nedambudziko iri
vakanzwa kavamuka vachita asante sana iwe neni tine basa nguva yebasa yasvika
aiwa nguva yebasa yasvika Mike asi pane video yatanga tinayo yemamwe madzimai nevamo vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo irori rekuchipingere gaitimboenda kuvideo iyoyo let's go to our video of the women teens we
gotwa Zimbabwe muhle ngibona ngani le video yakafiki but we have other videos so of course Zimbabwe muhle let's take a look at some of the victims as they tell the stories for themselves as to what happened with Cyclone Idai
and we understand their bodies which are floating some have floated all the way into Mozambique you know Rusitu is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say we see bodies we believe those bodies are coming from Zimbabwe the total number we were told they could be 100 some going as far as saying they could be 300 but we cannot confirm this situation our troops the army was now walking on foot to go to Rusitu in order to go and assess the situation on the ground
The Minister of Finance he pay imalengange $50 million to assist abantu eManikaland abahlelwe ingozi le eka cyclone Idai imali zakhona ezivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatha lama taxes abo o 2% tax konke ndawonye because sebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManikaland ngodaba oluka Idai cyclone imali zakhona ziza ncedisa ziphathi sisibile kwakhona izikolo lama toilet lama roof adisoya lama bridge konke konke imigwaqo yakhona ambonani kuzaphathisa sibili
hayi uxolo Zimbabwe muhle uxolo lapha sizwile u Minister of Local Government u July Moyo kanye lo mphathi ntambo obona ngendaba zemali u Professor Mthuli Ncube as they were assessing and you know talking more mothers about what's happening on the ground Manzwa July Moyo was talking more explaining more what's happening in Kumanikaland and then Mthuli Ncube was talking more in Ndebele where you were saying kuti 2% yangaichichemesawani now it's coming into play and it's assisting the people of Manikaland
I watch shakawani shakanaka izvo Mike nekuti vazhinji vari kuti ivo saka chii chichange chiri kuitirwa vanhu vakatarisana nedambudziko iri regai timbonzwa kubva kune vamwe vakatarisana nedambudziko iro kuti zviri kufamba sei nyanya kuchimani mani regai tende ikoko
pana akafa baba emurume wangu akasvika akawirwa nembavha asi apapo ari chine kamwe kamwana kavaba mukuru wangu asi akasvika tikationeka kashe kutotsvaga patinofungidzira ndipo pakare pasi pana mazitomba sikatombozinoita ade kumbira kuti kana kuna vanokwanisa kuchibatsirawo kuti chidini kukwanisa kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yatotange kudonha yadonha miti mvura yachibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kutorwa kwebridge rakadonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone Idai yatikonzeresere nzara
muri yangu handisi kuzoti zvakamira sei kukumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport marodhesi akavhara akazara mavhu kuno akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzondofamba sei
Apo Mike, we're hearing from some of the victims who are actually explaining that, you know, what happened. And some of them are saying they don't know what to do now. Because, most of the bridges have really been destroyed. The roads have been destroyed. And everybody's distraught. They don't know what action to take.
Mm-hmm. Thwakazomuhle, libazwile abantu laba. Abaphile eManikaland. Bathi bayakhala bathi, hayi, ucyclone udayilo usiphazamisile indlela esiphila ngayo impilo kuthiwa ama bridge wonke they've been destroyed kuthiwa imigwaqo enengi has been destroyed so abantu they don't know ukuthi sekumele benzeni bayakhala bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi sicela usisize ngale eManicaland so ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu lizwile ele on sichasisa njalo ukuthi kule zalane zeZimbabwe eziningi ezijeneyo that are doing ama different assistance efforts eZimbabwe sesibone abantu abaningi jikelele befaka ama $2 RTGS $3 RTGS besiza through iEconet njalo lizwile uMavelas echasisa esithi different international organizations have also taken a part into assisting ilizwe lethu leZimbabwe ngale eManicaland. Sike sachasisa njalo ukuthi lapha kwele Melika kule GoFundMe that started that was started by uMnumzana uFreeman Chatsi yena ophila ngale eOhio. As we speak, iGoFundMe leyo has surpassed $20,000 US. I am a RTGS US dollars. $20,000 Zimbabwe. So gini ngilishayelihlombe hayi abantu bazamile. Lamhlanje kuhlelo sesilenhlanhla ngenxa yokuthi sike sathola ithuba salitshengisa ama-video of abantu abaphila ngale eManicaland bechasisa ukuthi bona bakwenza njani. So sifuna ukuzwa kini ukuthi especially laba asebezamile ukusiza those that have donated impahla, izigqoko, you know, imali, ukudla ngezinto ezijiyeneyo ukuthi what is your take on everything that's happening in Manicaland njalo? What do you expect ukuthi kuwenzeke ukuze labantu laba basizwe? Mother?
I think the gate mboyenda kuna correspondent wedu Loida Moyo uyakacha uraone vamwe nyanya ku Manicaland. Asi, as you know, Mike, it's not only in Manicaland where the cyclone actually had a major impact. We also understand that in Mashingo, you know, there were some areas that were also really badly hit. But let's go to Manicaland now.
Tinotongochemawo nenyika nevanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu. Vanhu havasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru ndere kuti toita sekuti tiri giva kashaika. Chekutanga tinofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovatoda kuti titisi tivige tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira. Ndofunga ndozvingaita kuti tiite tiende mberi sevanhu.
Dinamo inamo. Kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchisuma papi uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru nharaunda vanhu vakafa senzira iyo nenzira iyoyi zvinoshupa sereki saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tiise mwoyo pamwe chete toona kuti totangira papi vanhu ava vangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Vana vechikoro maECD aipfuura neapa achiena kuchikoro saka izvozvi zvaakuchanisa rodhi hombe vane problemu nekuti ndorine mahedi vehicles saka taakutyira upenyu hwavana vedu especially kana kwechinaye kudai zvinonga zvaakutotyisa kana pakliniki pari padhuze taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika saka izvozvi izvi zvaakutotinetsa nenyaya yemvura iyoyi kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster apo pakona apo handisi kutombogadzikana pakona ipapapo vanhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi panotode rubatsiro rukuru.
A very harrowing messages there coming from people who are actually affected because I hear a young mother saying that she's afraid, especially for her children that go to preschool. And she's saying she also, part of her family became victim of the cyclone.
Good to mothers, asambe ne my Facebook page. This one with Amadwatini, besides Kubigala Pambili, to end up with a video. Elu ya tapiwa ona kudamsa siwa, and we bring him into the program. E katsin letu ele VOA ndevele, gulo skumbuzo mlalazi. Uti hello there, siya kwamukela kuhlelo sikhumbuzo uPamela Khumalo uthi salibonani. Sawubona Pamela. Umsunduzwa Ndlovu uthi kunjani umsakazi, mina ngiyaphila Msunduzwa, wena unjani? UGod Knows Moyo uthi sisonke we're together, God knows. UMthandeni Tshibale uthi hello, sawubona Mthandeni. UMartin uthi sikhona lana, hayi sakwamukela kuhlelo. UMthandeni uphinde wathi mina ngithi le mali ebuya eMelika bengayidli bayakhela abantu ama one room. Saka mothers, pane umwari uthi usuggest hanzi ayiwa mali iri kubva kuAmerica hanzi musaidye. wakaima one room kuitra kuti waone chi place yekugara
pekugara aiwa tinotenda vari pa live feed yedu ye pa VOA Facebook page yedu ye VOA Shona tina Innocent Guru Kumba and good evening good people good evening kwa muri tina telepi we kwa mare
mm-hmm.
And you look beautiful sisimavi ya nasa
kwa nini naya waruta this is a beautiful here
asi tinotenda Mustat Chikomi Arguti, it's a national disaster. I think UN must intervene. Go Govanata, Varguti Imanyo Nyakunda, I see you, Hilda Nkomo, and may God bless our country, Zimbabwe. Innocent Guru Kumba, Arguti, Sister Marvelous, and Mike Murisei.
I
Mike Wapindo Wapa. Lillian Mguda, and good evening to you all. Go Govata, Varguti, oh dear, what are they ululating for? Philip Safa Boka, Big Mike, and Auntie Marvelous. Murise enyu chamiso chinotsimba hanzi nematambudziko akawira nyika simavhi nesu tinoti nematambudziko chokwadi telepiwe kwa mari hanzi oh shame mwari inzwa ingoni aregei timboenda tiri kunzwa kuti tine guest wedu aripo ano tichadzoka zvakare tichiverenga ma message enyu saka kana muri pa live feed yedu dzvanyai pakanzi share kuitira kuti vamwe vaone nesu uyezve kuti tigokwanisa kuti kana mapinda muchirongwa muwane kuye muchinzwikwa
Bela Zulu kanti abantu umzwile uMavela silinga khohle phela ukufa ushare uhlelo njalo lifakela ama hearts njalo ama likes sibone ukuthi ayi lamhlanje sibukela ngobunengi bethu however mothers joining us in our program today is our first guest uPridget Nyandoro she is a member of the MDC who is the youth league so Bridget is also part of the individuals that are you know mobilizing people on the ground trying to help and trying to figure out what to do next Bridget welcome to our program
thanks for having me good evening
So, Bridget, you know what's happening in Manicula, and it's a sad story. However, we're glad to know that, you know, young people are taking it upon themselves to assist their fellow colleagues that come from Manicula, and now, like we heard, Mashingo. What are you guys doing to assist these young people? Well, these people, not just young people.
Okay, what we've been doing so far as the Youth Assembly of the MDC is we've been mobilizing resources in terms of clothes, blankets, and other utensils that might be needed in cases like these flood disaster that we are faced with as a nation.
Mm-hmm. And how successful have you guys been thus far?
We have been getting very positive feedback from our members and from other people outside the membership of the MDC, I must say we are very happy with the response as the leadership of the Youth Assembly in the MDC. People are heeding the calls to help fellow Zimbabweans that have been struck by this predicament of the floods.
Ndombopinda ipapo isisi Bridget Moti tsanangura kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita sevechidiki vebato iro riri MDC mukubatsira avo vakatarisana nedambudziko retropical cyclone idai.
Okay, zvirongwa zvatiri kuita parizvino sevechidiki vemusangano mukuru munyika weMovement for Democratic Change ndezvekuti tiri kuunganidza zvatinokwanisa kubva mu membership yedu yemastructures zvinosanganisira magombezi, mbatya, zvikapfu, matents, mosquito repellents nezvimwe zvakangodaro-daro zvakawanda zvinoshandisika panguva yenjodzi yakaita seiyoyi. Saka tiri mubishi kuunganidzana nezvinhu zvacho tinotarisira kuti tichange tine zvirongwa zvatichafamba sevechidiki tichienda kunzvimbo dzakawirwa netsaona idzodzo kumanikaland nekumasvingo tichibatsirawo nepatinokwanisa kuburikidza nezvatinenge tawana mukutsvaka-tsvaka kwatiri kuita.
Pane vamwe vari kuti iyo inguva ino yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva mbamani kana kuti uri kupati yani. Muri kubatana here nemamwe mapato emunyika asiri renyu iro riri MDC mukuedza kukubatanidza zvamuri kutsvagwa izvi?
Dambudziko rakatarisana nevanhu vari kumanikaland nevari kumasvingo idambudziko renyika harisi dambudziko rebato. Saka isusu sevechidiki veMDC takatarisana tine an open door policy yekuti tiri ta kushanda nevese vangave vachida kubatsira mutauna iyoyo atisi kutarisa kuti uyu abva kupi chatirikuda pambiri kusefa upenyu avo la kasara mukuwirwa netauna iyoyo nekubatsirawo kuviga avo vane hama dzavo dzakashayika saka for now ndingangoti politics aside tiri kumira kuti tione kubatsira vanhu zvisinei nekuti munhu uyu ndewebato ripi chatiri kungoda kusefa upenyu wana kuti vakawirwa nenjodzi vawana kuenda kuzvipatara vawana chekudya and the like.
Aiwa pakanaka ipapo mombobata henyu Sisi Bridget Nyandoro tichadzoka kwamuri. Thank you so much, Mike.
So izulo kandaba leuyizwile unkosazana uBridget Nyandoro yena owebandla ele MTC uyasho ukuthi ayi ibona njengabatsha they are mobilizing abantu bahamba ndawo zonke bedinga usizo not just usizo lwempahla not ukudla kodwa imali nxa ulayo imali yokunikeza abantu limzwile uMavela suphinde wabuza ukuthi nina njengabantu abatsha are you willing to work across the board ukuthi yebo ngempela ukuthi this problem is not just inkinga ayihambelani lo mhlobo ayihambelani njalo ukuthi wena which party do you belong to what not uthi hayi le ndaba inkinga yelizwe lonke kodwa to extend umbono ka Bridget lamhlanje mothers we have another one of our young guests umnumzana his name is Menashe Mthusa yena njalo owebandla ele ZANU PF youth have also launched their own thing whereby they're trying to help the you know people in the affected areas. Menashe, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana onjani?
Ngiyaphila mina, ngiyabonga kakhulu.
So mnumzana usungenile kuhlelo you know as a country siyakhala, you know there's a huge part of our country that's affected right now. Abantu bayakhala, abantu don't know where their families are. Uhulumeni uyasho ukuthi 98 people have died. Kutwa over 100 people they don't know where they are. Nina njengabantu abatsha bebandla le ZANU PF, what are you doing ukuze lisize people that are coming from these areas that are affected by cyclone Idai?
Ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho. Into eqhakathekileyo ekhona kathesi ukuthi abantu bananzelele njengelizwe ukuthi kube le disaster enzakele eManicaland. Esifikele singacabangeliyo in as much as we knew ukuthi kungaba lento enjalo kodwa yinto esithusileyo looking at the destruction of property lempilo ezilahlekileyo khona ngane eManicaland. Thina of course njengebandla lezana PF we are also problems because I see this disaster it will be folly to look at it in terms of party lines because it disaster late ichaya izange ikhethe ukuthi lapha sesichaya bezana PF sesichaya MTC ichaye abantu beManicaland who are Zimbabweans. So Tina, ZANU PF is part of an organization that is in Zimbabwe, in the part of Elama Zimbabwe's Pagati. Lati, in our small way, we have been trying to help in coming together so that we can throw in what we can in terms of help. It's a national disaster, and rightly so, the president will declare as a state of disaster what happened in Chimanimani and surrounding areas. We are also civilians, and we are appealing to every Zimbabwean ukuthi la ifake isandla sakhe khonapho afake umncane lakho ukuthi umsebenze uye phambili.
Nina njengabatsha bebandlele ZANU PF, what exactly have you guys managed to garner so far?
Okay, Tina, as ZANU PF, led by our National Youth League, the National Youth League it has been mobilizing in Harare, mobilizing resources, and I think yesterday they went to Manicaland to go and donate the few things that they had collected from people, and the more things have been coming into our national, into our HQ, so things have been sent to Nangale in Manicaland. And then also, through the National Youth League, about instructing our structures to locally in Manicaland, the provincial executive, lama structures, lama districts, lama wards, kona ngale Manicaland, they have been mobilized. Basebenza abaningi kona, they have been staying there, as community lawo. Lokho bekhona ngale in those hard hit areas, bezama ukuncedisana nabe CPU, ukuthi whatever thing they can do. Because abanye abantu help abayinika, especially from the youth league side, Manicaland, it may not be material help, but the physical help yokuba khona, bethwala abantu, bencedisa, ukulungisa izinto ezilungiswayo khona ngale. Ngoba ngale siyakwazi ukuthi kulama engineers, ezama ukukhangela bakwenzani abe civil protection unit lawo baloko abakwenzayo bayancedisa khona ngayo kulamanye futhi ama youth affect deployiwe echimani mani hotel esincede kakhulu ngokunika i refuge kulabo abangalezela zinhlo bakhona bakhona ngale we are doing security we are also helping with the cooking and everything else that's being done around there. So the youth league also like it's very much involved in this process.
Mnashe, wethi ngikubambe kancane ecingweni, and then we'll come back to you in 1 second. Ngiyezwa njalo ukuthi silomlaleli, so can you just hold on for 1 second and then we'll come back to you in a bit, ne? Mother Zanfa Runari Tinemteri.
Hello, caller.
Hello?
Hey, tukusawura nemi muri kupi ndimani?
Ini ndrimu Harare, ndi nondi love much ponda.
Hey, tawura iti nzwi.
I think he from a media writer so from Zimbabwe. Fano se kuti rubatsiro tikuru wana rwiswa kuwano. Asi zvino zvinosuwisa kuti rubatsiro rinouya mushure mekunge vanhu vashayika. Rubatsiro rinofanira kugara rwawepo. Pani ke zvakagara zvange zvataurwa ndokuchauya mafashama wano waifanira kunge wagara wabviswa kunzvimbo dzakaita sechinamani mani Chipinge kwete kuti tinozobatsira vanhu vashayika zvinhu zvinokuvisa.
Aiwa mazwi makukutu, saka mune ramangwana mungaone imi mune mazwi ape kutaura kuitira kuti pagare pane zvikwaniso.
Ndinoti nini tikuona makambani akaita sana Econet Wireless kana Delta Corporation nemakambani anzisa mari yakawanda kwazvo dai pagara pakaiswa mari munyika inozivikanwa kuti mari yemadisasters for example mari yecholera mari yechi yogara iripo kuitira kuti kana tichinge takuda kunosangana nedambudziko toziva kuti tine mari kwete kuzomirira kupema pedo. Aiwa takaunganidza mari iyoyo yagara iripo.
Aiwa mashoko makukutu, hanzvadzi muve nezuva rakanaka. Maika Wakula is actually coming in with a very good idea. He's saying that he's seeing that a lot of companies are coming together and putting, you know, money aside, like Econet, he mentioned Delta, he mentioned, you know, some other big companies. But he's saying that in his view, they should actually be a disaster fund that's set up by government waiting for such an event. In the event of cholera, the money would be there. In the event of a cyclone, the money would be there. So he's saying that government needs to plan better for future, because they knew about this disaster, but they waited and then waited for people to donate. So in his view, he's saying that it's important for government to have a fund that they literally, you know, collect well before something like this happened.
Hi, Zulugan Dabali Amuzumlaleli Utai Uhulumende Umele. He must be more prepared for ama disasters ayezayo. Na ngu cyclone idai ufigile wazo wapaza misi mpilo za bantaba nengi ngale Manicaland. Njale mashingo. Goto wabata uhulumende should be more prepared. Imali kumele ibe kona throughout the whole time. So that when instances like these happen, imali kona uze basize uzulu. It doesn't have to be a cyclone. We are shooting. Yes, kati lese ase cyclone. Yes, ase cholera. Imali should have been there. Isikhathi sesifikile se-cyclone, imali should be there. Regardless of the natural disaster, umlaleli uyasho ukuthi imali kumele ibe khona. Lina lithini ngalokho? +12026192022077. Yoni nombolo yethu, sithintene ecingweni, ngenani kuhlelo ngobuningi benu. Saka Mother's Teaching na Bridget Nyandoro parunari apa.
Asi tisatenda kuna Bridget, regai tida kumbono, zviri kuitwa nevamwe vanhu taona vemakereke nyanya. Nekuti nhasi kunyange edu tichivafarira ivava vemapato enyika vakadai seMDC neZANU PF, tiri kuda kunzwawo kune vamwe vari kuita mabasa aya vanga vari vamwewo vanhu zvavo vemakereke, madzimai vari kubatana semaklabhu vemudiaspora vari kuita zvavari kuita, tiri kuda kumbonzwawo kubva kwa muri, nekuti nhasi harisi zuva rezvematongerwo enyika, izuva rekuti Zimbabwe iratidze kuti iwe neni Mike zvii zvatiri kuita kubatsira avo vakasangana nedambudziko irori. So let's go kuvhidhiyo yedu yezvimwewo zviri kuitika muHarare, uko vemakereke vari kubatana mukubatanidza zvinhu nevamwewo vagari vemunharaunda dzakasiyana siyana. Apo, Mike, we were looking at what's happening at the Presbyterian Church in Highlands. That video came courtesy of Kudamsa Siwa, who I spoke to earlier on, and he was telling me that as a part of, you know, his organization, Fresh in a Box, they have literally been collecting, you know, donations from all over in Harare and Bulawayo and bringing them to this center, to some church centers in Harare. And we saw there, you know, it's not only Kuda who's doing this, there are other people that are doing it. I saw a friend of mine, Sisi Dangarempi, is also sharing some pictures online that they'd literally gone to volunteer to pack stuff. Because, you know, there are people that are coming in to pack. There are people that are coming in to sort. There are people that are coming in to literally just put things together before they shipped out to either Chimanimani, Mashingo, or any other place where the help is needed.
Video. That video was shot at Presbyterian Church in Ngale, Highlands, Harare. Umnumzana Ukuda Msasiwa, he is the co-founder, he found a value of a company called Fresh in the Box. Bonaba sebenza ngokusiza abantu ngokuthengisa ukudla okuchiyeneyo. Bona they were gathering izinto ezichiyeneyo, izigqoko, ukudla ngezinye izinto vele. Belenjongo yokuthi they're going to take all that stuff, beyosiza abantu ngale eManicaland. Yikho lokho ukukhona, yilolu dabo lukhona egudwini. Namhlanje kuhlelo ngenani ngobuningi benu, umsakazo omuhle. Saga mothers, let's just go back to our youth and then we'll try to get back Okuda.
Oh, I understand Kuda is actually on the line, so let's take Kuda. But I also have to mention that I also saw the Seventh Adventists were also doing something. They were rallying, you know, funds together and putting donations together. So there are different churches that have actually come up and, you know, really showing some leadership roles in this incident. Let's go to Kuda. Hello, Kuda.
Hey, how are you guys?
Aiwa, can you just give us an insight? Zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yekubatanidza zvinhu zvichabatsira vakatasangana ne cyclone idai?
Muharare munomu, we are collecting any provisions, any donations from anyone who is willing to give. Many, many organizations have got together. At our central base right now is at Highlands Presbyterian Church, Irina Enterprise Road. Isusu, Fresh in the Box, Tiruku, Famba Famba, Chitorama donations, Kubanzirano, if anyone are Kutamutika, Kufamba, Kuanausha, Mapetu, Mazano, and so forth. But because this is Mabasa, they will deliver some from Marare, Mblawayo, Tukuta, Chimongama, any donations to the end of our base, Kukupekwa Jinu. Kupekwa Matraks, Akatu, or so far, and Kuneman, Wakawanda, even what's made a lot of people are there. But Batsira Kupeka, Separata Jinu, helping to load Matraks. And kubatsira kuti zvinhu zvacho zvikwanise kusvika kuko chikwendo kwamutare mangwana, and every day more trucks are going to be going there to assist. We've never seen this many people unite. I mean, papa twandi enterprise road yangakazara zvikuru, long queue yevanhu vangaida kupa zvinhu zvipo nezvinhu zvinobatsira vanhu vakarasika zvinhu zvakawanda kuchimani manoko.
Chanyanyo ndifadza Kuda chavataura ndechekuti for once you're seeing a queue which is not related to you or looking for bread and just take us into that. What role are the youth playing from what you saw? Were they part of that queue? Were they volunteering? And what role can they play further on?
There is a lot of youth right now on the ground. I saw a lot of youth on the ground right now at Chibatsira. A lot of manpower is needed, even known right now more manpower is needed. Chibatsira Kupeka is a big task. On top of that, my youth, the phone hour, you know, they're sharing tweets, they're sharing pictures, they're making sure they're giving, making sure they're enthusiastic to participate in this exercise. I think it's showing that, you know, we can now get messages out quicker. using the, you know, the youth have got a very quick way of making information move around. So we're very grateful what the young people are doing right now in Harare, in Bulawayo, and all over the country. I know Manazenzele in Bulawayo have been collecting all day as well. Sakapane is a wonder to collect. There's a lot of information moving around so that we can assist in getting as much aid as possible.
Kuda.
Hello.
Ngithi usuqalile na ukufundisa indebele.
Amina ngiyakhuluma mbichana. I can put on the light if you want.
I guess I love this. First of all, shout out to you guys. What you guys are doing on the ground, it's really impressive. I see the spirit of Ubuntu reflecting throughout the whole nation. So shout out to you guys, especially abantu abasakhulayo. The work you guys are doing is really amazing.
Thank you very much, Mbata. We appreciate your kind words. And, you know, in the diaspora there, a lot of people have been donating various means using my GoFundMe pages. I know Anna Freeman, Anna Team, Pachedi Waka, they've got a good page which they've been raising money. It's also we've been letting people buy products like Opo, matches, and so forth through our website. And we've been making sure that all the proceeds, including any profit made, and charges are going straight back into donations. And you can follow all our progress on our Facebook page. We're making sure we're very accountable and showing where everything is going.
Are you guys still taking donations?
Well, absolutely. So if you go on the GoFundMe pages, they're still taking donations. The EcoCash number is still active right now because the work right now has not even begun. I mean, people are going to need help rebuilding. People are going to need help, you know, getting their wardrobes back, their clothes back, and there's so much work to do. So it's very important that we don't stop donating. Right now, I really recommend some of the GoFundMe pages, like the Tipa Chedu GoFundMe page, very important, because those guys are very accountable. At least you'll be able to see where your money is going directly. We also highly recommend, if you've got EcoCash in Zimbabwe, EcoCash is matching the donations dollar for dollar. So if you send $100, EcoCash will give us another $100 on top, which makes the money go a lot further. So in other words, it doubles your donation. And like I said, it's also fresh in a box. If you go to hamper.freshinabox.co.zw, you can also, again, purchase an emergency hamper. And we will make sure that we buy the products, we'll take pictures, we'll send you, we'll make sure we donate it and make sure it goes to the right places.
All right, Kuda, could you please hold on to the line so that we take a call on here, and then we'll come back to you in a second, all right? Mothers, Tinem Terry.
Hello, Paula.
Hello?
Hey, Trumtora Nanu is a Murukupi.
Siri Kubinga.
Kwaka di Kubinga.
Binga, Kwaka Omazu, Ajiti.
Hey, stay warm from what the new Kwaka Shiko, Rene Murai.
Kana Dono Aru.
Sakamurkuana says, repeat again.
Zvinosiririsa chaizvo chaizvo. Ini ndiri kuda kubvunza kuti uko pamutare kunocherwa mangoda hapana homwe here akambo kana kamari kakambochengetedzwa. Tinonzwa kuti hanzi kunocherwa mangoda ikoko.
Zvino zvatingada kutozobvunza hurumende nekuti sekuziva kwedu parizvino hapana homwe iripo nekuti ivo vagari veikoko kwachiadzwa vanotochema chemawo vachiti zvina zvinawo kumira zvakanaka ikoko pasati pamboita dambudziko irori recyclone idai. Saka zvinhu zvatichada kuzonyatsobvunza kuhurumende izvozvo kuti zviri kufamba sei, asi tipewo mazwenye kupedzisira kuti mungada kuona hurumende ichizodii muna ramangwana.
Kune ramangwana tine tichishuvira kuti dai hurumende yaita gadziriro munzvimbo zvinowa rakaita ziviriri ratiri kusangana naro. Munoona kuno vakuru vedu tisati taberekwa vachizviswa kuna Zambezi. Government yaive yevarungu yakaita gadziro. Mvura yacho yaiuya mbijana, but ivo vakaita effort vakavapa transport kutransporta vanhu vese, nokuti vaiziva kuti dhamu rakavharirwa kuna Kariba richasuduruka richivhara mavaigara. Yaive government yevarungu iyo.
Aiwa, panzwika apa baba, muri kutaura imi kuti zvakakosha kuti hurumende inge yakarongeka mune ramangwana sezvamakamboona munguva yapfuura. Tinokutenda imo chipedzisa yenyu nokutaura mazwi yenyu mashomanana mukupedzisira mukupeta.
Ine ndinokumbira vanhu vese muri yese muri dzese dzeZimbabwe kuti tibatsirane padambudziko rawirwa vamwe vedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Twalumba.
Bye-bye. Twalumba.
Usenu twalumba.
Saka baba vari kutaura ivo Mike kuti hurumende inofanira kurongeka. Vari kutaura ivo experience yavakaita ivo vachiti panguva yapfuura kuchiri nehurumende dzapfuura idzi. Vaiti paida kugadzirwa mune dzimwe nzvimbo dzakadai kuwana Kariba, vanhu vakatorwa nehurumende vakanoiswa panzvimbo yakanaka. Mvura yacho ichiburiswa mbijana, zvichinge zvazogadzirika ndobva vazotorwa vachidzoserwa kunzvimbo dzavo. Saka vari kuti dai zvakadai zvirizvo zviri kuitika. Vabvunza zvakare kuti ko iyo hurumende haina here homwe kuchiadzwa uko. Yemari yakabva mumangoda. Ndikati zvinhu zvatichabvunza hurumende asi sekuziva kwatinoita pari zvino hapana.
Hai limzwile mnu upinga ubekhuluma lapha ecingweni echasisa umbono wakhe. Ngibona ngani mothers ening labantu keep asking kanti uhulumende lo why doesn't he have money set aside for a natural disaster? That seems to be the common question that a lot of people are asking. Kodwa mothers, let's go back to our guests. Kulabanye abalesifiso sokungena kuhlelo, so let's wrap up with our young people and bring up more of our guests. Let's go back sakala lo usisi uBridget Mzare Nyandoro mchilipo parinare.
Yes, whatever.
Okay, so looks like we've got a long queue of other guests that are waiting to join in line. So my question personally before, I don't know if Marv has other questions. However, my last question to you is, where exactly do people go and donate if they're looking to give you guys some goods?
Okay, we are taking donations right now. We have got a department that we have set aside an office that is receiving the donations from people. It's our head office in Harare in town. It's number 44 Nelson Mandela, which we now know as the Morgan Tsvangirai House. People would know it as Harvest House. That's where we have people collecting, those who are able to go there. But maybe if people have their donations and they are somewhere, we can always arrange the pickup. You can call on number 0785-343486 and we will be able to come and pick up the donations that the people have to assist the fellow Zimbabweans who are in this disastrous situation.
Inini maybe zvandingada kubvunza sisi Bridget ndezvekuti tiri kuona vazhinji vari pamalife feed ndamboita imwe kuseni vanga vachiti inoyi inguva yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva kumba kwani, kuti uri MDC, uri Zano PF, nekuti disaster iyi payakauya kucyclone haina kumbochuza kuti unoenda pamba pemunhu weZano PF kana kuti weMDC. Imimi sevechidiki zvii zvamuri kutaura? Enda apa ndoda kuti mutaure naMunashe, tine mukomana weZano PF ari apa. Mukoma Munashe, ndoda kuti sisi Bridget mutaure namukoma Munashe muchitaura vamwe vachinzwa kuti zvii zvamungataure panguva iyi kuti vanhu vabatane nyanya vechidiki vabatsire vasina kuti uri kubva kumba kwani uye zveuri pati ipi.
Okay, what we can say as the young people, like we have alluded to before, the problem that is that our fellow citizens are facing is a national disaster, is a national problem. It seems to say that the MDC tinoti Canada mbuziko rauya sekutaura kwenyu arisi kuenda kumba kuzano PF, arisi kuketa kuti uyu ndewe MDC, uyu ndewe Zipra, uyu ndewe chii. Saka munhu tisati tava vanhu vemapolitical parties, before I am an MDC member, I am a Zimbabwean. Saka ndiri kungokurudzira vanhu kuti tisati tambofunga kana kutarisa kuti munhu uyu ndewe bato ripi, kana kuti titarise kuti area ipi kwakavhoterwa bato ripi. Let's face look and think, because before we belong to any political party, we are Zimbabweans, and that should bind us as Zimbabweans. That should give us a heart to say, let me help the next Zimbabwean who is suffering. And to everyone who is listening, it's time to think as Zimbabweans. It's time to think not as an MDC person, not as a ZANU PF person, but it's time for Zimbabweans. When it's time for election and everything, we will then divide ourselves according to the parties that houses us. But for now, it's about Zimbabweans. It's about saving lives. It's about helping those who are in need. So let's put the political parties that we come from aside. Let's help each other in every way that we can.
Aiwa, mazwi makuku tinokutenda ichaizvo. Sisi Bridget and this yo mukoma munashe muripo irapo.
Munashe usakonekwe mwe.
Yeah,
right, umzulu sisi uBridget ekhuluma uyasho ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ukuthi njengabantu abatsha I this thing of when I SANU PF mina ngi MDC when you belong to Kupe when you belong to whoever akulandaba sekuyisikhathi sokusibambane njengabantu abatsha sisiza abantu bethu when uthini ngalokho
I think what uBridget awukhulumayo iqakatheke kakhulu ukuqakatheka ngoba uqinisile nxa isitsha I think I said it in my first intervention ukuthi into leyi it will be mischievous ukuthi sithi MDC ithini ngakho iZANU PF ithini ngakho whatever party ithini ngakho what is important at this stage ukuthi amaZimbabweans athini the fact ukuthi kube le disaster leyi we cannot then say we should come together simply because there is a disaster that has come to us the coming together of young people should be something that is ebantwini thina njengabatsha ngoba ama problems afesa uBridget as a young person are the same problems that I face also as a young person within my own political party so the coming together of young people especially at this stage let us call what happened then in Chimanimani maybe the Sarajevo incident that has then caused the Zimbabwe young people to come together with one cause and the into Chimanimani le dive example to just young American people, we can come together and then we can help each other, especially in our issues. And we are so good to make this school, we are together since a bullet disaster. We are together into a million corner. Ebantwini singakakhulumi ngamadisaster but sikhuluma ngokuthi sonke singabantwana abeZimbabwe regardless of political affiliation regardless of church I was very much inspired into ngibone emini people were coming together at Presbyterian church no one said I'm not going there because I'm Anglican no one said I'm not going there because I'm SDA people went there because they knew that it is a Zimbabwean thing it is a Zimbabwean cause so it's the same thing also for us young people I think we need to come together and be young people that know which is future ephambili ifuture ithina itabanika zile future yangkhona so I agree with Bridget
and then umbuzo wami wokugcina thina and then we have to let you exit thina munashe and then we have to let you go uxolo Butomi if someone wants to donate benikeze nina izigqoko ukudla amanzi ophuza ngezinto ezijeneyo even imali kumele baye
hello
usakhona ecingweni uyangizwa na
Yeah,
ngiyakuzwa. Bengithi umbuzo wami ugcina and then we might have to let you go. If someone wanted to donate either ukudla, amanzi okunatha, izigqoko ngezinto ezithiyeneyo, where do they have to go?
Okay, first and foremost, Tina is ZANU PF. We have had ZANU PF HQ. Abafuna ukudonate, they can go there. The youth league has set up a command center that is day 24 hours, local receiver is into, yes, Hamba, Chimanimani. Secondly, there is another command center which is based in the Manikal and Konangale. There is one in Chimanimani and another in Mkare. Lapava collector, Konizindolez. Another way, foot of donator, we donate through our organizations like EcoCash. EcoCash is also taking our donations, Abantu, $25. They also put $5 on top of it. And any other avenue that people can donate through. This is not really about who has collected more donations, but this is really about which donations are going to which place and which affected people are being helped by these donations. So, Tina, as ZANU PF, we are very much helped with the matter. So, if you want to donate to our neighborhood, ZANU PF HQ, we are very much welcome to receive that. If you go to Chimanimani, there is a command center from for ZANU PF League in Mutare, there is also another command center.
Yebo, Nasham Tusa, thank you so much. Ngena kuhlelo Putam.
Okay, thanks, guys.
Right, Zulukan Dabale Mzwile, Uthi, Mothers, one of the things that he said that really stood out to me was how he highlighted how it's unfortunate that it took a sad situation, a disaster to happen for Zimbabwe to garner together regardless of race, creed, age,
religion,
political beliefs, or
color.
Anything. That's the one thing he highlighted, and I love the fact that the young lady from MDC, Nayoka, highlighted the exact same thing. However, Mothers, Ndugunzo, Otine, Umumtereri, Wedu, Paranari, Anotifara, Zikuru, Sa.
Regate in the qualities. Hello? Hello?
Hello?
Tubusa Oranani, Uyeje, Murukubi.
Na mkoma Donald, mkoma zwa ose.
Ah, makadiko mkona mkoma Donald, mungo ti ga, kito tito rola mwi. Tawra itins.
Wala iti zima vena mkoma maika basi.
Mm-hmm.
Dimanga angu so kuti inya ii, sinyo tinezei. Tete masi, kiro tika tete, ati dugu tendeka na pangwa ime nambu ziko. Tufangwa usanda pangwa ishe, tese wana se muri esi mbako. Ya hii ino zoka sikute pano toso chakwa kutunote une oangane responsibility kuse ngeleza wani ya ni mwenyeku kuna uti urume ndi edu
saka
urume ndi edu nge inipa ino tuko newe izume zese ngayi tinga ita seku dama sekuwa wani kwa ita uraiwa batu ya hini tikapande kuti mashoko mfamisa kwa oka nika medu kuchiri kuti nesei izaone kwa hiko sino kuti mabuisa tajitemba na mabuisa maje mabuisa haya haba ziri mbanyo mvura madizi la kusha ikuwa nuti hapa papacha sugi ikupani mabuzi
mhm
chino funga unge jiri pambe chine maset like ae umdenga nukwasa uti maziri za kwa msoka mashoko samburi lae nechi zato buda pache
mhm ae wa mashoko makuku tu ae ya mkoma
kaka ndo zoka kipa kuti nyeze pa nepe nyuro zeli zino nye kwa ndi kwa nipe matunge kwe nyika
mhm
kutu mtunga milo nyika ni uru mende waro mkua mauto hizo zoka kati mbosishia pache na kapata tona kana zine nepe nyuro zato tele ya kunoku kana pakata a matter of national concern ino vanomanya nenya iyoyo kwete kungomanya nokuti mutungamiri tozviziva kuti mutungamiri wenyika nehurumende asi kana pati dzibata ecyclone nyaya ngaimbo ya ecyclone majinguza vanoridza aya ngava majinguza ekudza vanhu kukurudzira vanhu nokuzivisa vanhu awareness campaign dzirenge chidiwa
aiwa ayo mashoko makukutu
saka ndorafa kuti izvo zvizhinji zvoti nyaya kuperera kuzvenyika nyika medu pazine penyuro dzehurumende dzedu ndozvo zvinoona nyika kuti dzivanhu kumashure shure.
Aiwa, ichokwadi mkoma Donald. Sinokutenda icha izvo muve nezuva rakanaka.
Haina basa, mungopawa wangu mukana.
I think sekuisikhathi sokuthi uDonald afundise indebele.
Yebo.
Sesifikile. Kodwa zinuka indaba lingenile kuhlelo ngobunengi benu. Ngiyabonga kakhulu. Sibona ukuthi abantu bathini ekhasini lethu LVOA indebele. Alaska Nkosi uthi ayoba Nkosi uPamela Khumalo uthi one room not enough lapha uPamela seems to be responding to umlayezo kaMthandeni ethi abantu kumele bathole ama one room mothers uPamela uthi I don't believe ukuthi one room is enough kodwa uPamela lapha ngibona ngani uMthandeni saying they must build a one room for each person yena owalahlekelwe indlu uBrian Thabethu uthi add ngicela ufakele inombolo yakho uBrian and then sizakufonela uPolite uthi I'm not going to donate through ZANU-PF. Sorry, excuse. Polite lapha umnumzana Lumzile umunashi uthi akulandaba ukuthi are you donating through ZANU-PF through MTC or through whoever as long as you're utilizing your power to help abantu abaswelayo ngale money calend.
Mhm, rekaiti mbochingamidza vamwe vari pa live feed yedu Mike. Asi tichidaro dai tamboona zvataona zvichitika ku Presbyterian Church pa video paipe tikokee simba kune avo vasati vaendesa ma donations avo kuti vaonewo zviri kuita vamwe. Nekuti chiri kufadza pari zvino ndechekuti havasi kutarisa kuti ikala ipi uri kubva kupi mbamani pati ipi vanhu vese vari kungounganidza zvino vari pamwe chete. Gumisai chiramba ari pano kuti ndifonerei musachikomo ari pano Kelvin Dennis. Let's keep helping. Regatitore caller. Hello, caller.
Magadi zini.
Tiripo. Magadi, watumtora ne mimuri kupi anjazi.
Ita Botswana.
Taura itinzwi.
Nimechira kutubaya urumende ayo. Jakubetira nepozi pa ino mkona.
Ehe.
Jakuchaka panish. Panemu uswa arbusha ito.
Mm-hmm.
Tawa chingete jaswa kanaka. Uye nikuchaga. Nikudunito. Wesa aniki. Rangu nikachitamba nijavu kwa chupa kibitira hu.
Saka imi kwa muruku Botswana ukupane shwa muruku ita ire. Muruku batani za muri pamwechete makambo fona ire kumusha muruku ita siki.
Isi zino kubotswana kagawa tukubatani za 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 tukubatani
za imimi ikoko muruku shandane embassy ikoko. Ye Zimbabwe ili Botswana vakati unza ishwini ikoko.
Pamwe chete ne Red Cross.
Pamwe chete ne sangano Red Cross, mati. Aiwa, tinotenda zvinofadza chaizvo. Muve nezuva rakanaka regaitimbo taura nevamwe vari pa live feed panapa. Kudzanai Alvin Sparrow Jakarta. I'm sorry for those people. Rest in peace those who lost their lives. Zvinorashe mangena and so sad about the disaster. Tinaye Nyamadza once, please, government must look to the community as they did the time they were looking for votes. Air Force ndokubasa kwayo kwekubururuka vachiyamura vanhu vanenge vakamirira kuti vachauya. Saka vari kuti ivo government parizvino ngaichishandisa vanhu vakadai seveku Air Force nevemauto avo vataonaona sezvechokwadi vachibuda vachienda kunobatsira. Richard Mfupi ari pano atindifonerei. Boaz Jaguranzi, chiri kufadza kubuda kwa president kundonzi kunoratidza kunozviratidza kuvanhu. Ndi Boaz ari kutaura uyu. Over to you, Mike.
Yeah, I can see that too. But abantu sebefaka ma hearts lama likes so late into the program. Abantu bathanduzi kwenzisa into so last minute. U Brian Sabetsi wazi wayifaka inombolo njalo u Martin wa lie uyifakile inombolo kodwa isikhathi 2. Sakazomuhle next time I will put you at the top of the list. Namhlanje lingene lokuhlelo ngobuneke benu. Thank you so much. Oliver Lisayo ngenjabulo. Igaba lami ngu Mike Hove. Let's meet on Twitter at BigMike3, BigMike3.
I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye at I Am Marvelous. Bye-bye.